Mutongi wedare babo ngani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. Kuita revanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichi kudare vatembe Nkosi Magwaliva vati nhengo dzeTCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, Gweta riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo dzeTCCC anosanganisira muzvinafundo Waltman Ncube, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reTCCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare havana kupa umboo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei, nekuti havasi kukwikwidza musarudzo izvi vanhuwo vakatoregister kuvhota. Hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right, iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato reTCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, Gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndeyekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu akubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Site yayo yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande. Mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.